Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare pa Studio 7 Manera anasi uri musuwe svondo nyamavhuvhu 14 2016. Munotibata pa 919 AM kana pa 4930 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Munokwanisawo kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndine Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri munhau dzedu dzanhasi. Bato rinopikisa reZimbabwe People First rochema kuti nhengo dzaro dziri kutambiswa chamutavanhava nenhengo dzezano PF matunhu akawanda emunyika. Masangano anomirira vashandi oramba kutambira bhiri reSpecial Economic Zones iro rinonzi ramirira kusainwa nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika. Bato rinopikisa reZimbabwe People First rinotungamirwa naMai Joyce Mujuru riri kuchema kuti nhengo dzaro dziri kutambiswa chamutavanhava nenhengo dzezano PF matunhu akawanda emunyika. Mutauriri weZimbabwe People First waJelas Mawarire vanoti matunhu ari kunyanya kushungurudzwa nhengo dzavo anosanganisira Mount Darwin kuMashonaland Central, Mashonaland East pamwe neManicaland. Vanoti mapurisa haana zvikuru zvaari kuita kuitawo kuti abatsire nhengo dzavo idzo dziri kuparadzirwa midziyo pamwe nemisha. Izvi zvinonzi zviri kuitikawo kunhengo dzebato reMDCT mumatunhu akawanda uko dzinonzi dziri kutyisidzirwawo nevanofungidzirwa kunzi vatsigiri vezano PF. Hatina kukwanisa kunzwa divi rezano PF kanawo mapurisa panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yataita navamawarire.
Tingati nyaya yekuti vanhu vedu vari kushungurudzwa yakutonyanya kumashonaland central nyaya yavamuri kutaura vakasimo simba haitosiriyo nyaya yekutanga. Pane vamwe vakambavha vakapisirwa huku dzavo 80 mamwedzi miviri yapfuura. Ava vasimba vakatopisirwa imba mavanga vakavata nevana vaviri nemudzimai wavo. Bati nyaya tichiona isusu kuti nyaya iri kubva pakuti musi wa25 July anai Mujuru vakaita meeting nemaleader eZimbabwe People First emumashonaland central kukauya vanhu 1150 maleader chete. Saka inova nyaya inenge yakanyongonya utungamiri hwezanu PF. Saka nokudaro vakabva vasumudzira nyaya dzekutyisidzira vanhu. Bati isusu tiri kuti kuvatsigiri vedu kurwisa kwatingaita kutyisidzirwa kwatiri kuita kuona kuti mumwe nemumwe munhu ari padhuze newe wava wePeople First. Saka isu tiri kuti rambai muchitoenda muchindotsvaga vanhu kuitira kuti mumashonaland central imomo nedzimwe nzvimbo dzese mumaprovinsi yese muno muZimbabwe tinge tisava zvine munhu asiri wePeople First. Tikadaro hapana watinozowana achirova vanhu wePeople First.
Ematunhu aipa amuri kuona ari kunyanyoita dambudziko iroro.
Tingangoti mukatarisa mashonaland central muno muHarare zvakaitika pana amai vanonzi Patricia Pachi vakatyorwa ruoko. KuManicaland tine nyaya itori kuferefetwa nemapurisa iye zvino yemumwe mutsigiri wedu unonzi Nyabadza akatorwa nevanhu vezanu PF akaenda akandomurova pamusangano wezanu PF. Saka nyaya idzodzo tiri kudziwana kumwe nekumwe kwatiri kuenda kwese kwese kwatinenge tichingoti taakundoita musangano tinosangana nenyaya idzodzo dzokuti vanhu vedu vanotyisidzirwa kumana Mashonaland West kune vamwe vakomana vakatyisidzirwa vakarohwa.
Mutauriri weZimbabwe People First vaJelas Mawarire vari parunhare muHarare neStudio 7. Masangano anomirira vashandi emunyika ari kuramba kutambira bhiri rekuvambwa kwemakambani reSpecial Economic Zones Bill, achiti rinopa vashandirwi masimba akawanda richisiya vashandi vachishandiswa senhapwa. Sangano reZCTU rakatozivisa kare kuti richaratidzira musi wa20 mwedzi uno, uye riri kukurudzirawo kuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe avanonzi ndo vamirirwa kuti vasaine bhiri iri kuti varege kusaina kuti rive mutemo. Monyori mukuru werimwe sangano revashandi reTrade Union Congress of Zimbabwe vaRaymond Majongwe vanotiwo vashandi vanofanirwa kubatana pakuramba mutemo uyu. Ngatinzwei hurukuru yataita navaMajongwe pamusoro penyaya iyi.
Isu veTrade Union Congress of Zimbabwe hatimborovi ndatakavidza mupini. Zvino patishamisa kuti bhiri ratosvika pekutonzi raakuda unoatengwa kunosainwa naPresident. Ende unyazoona kuti nyika ino mune utesi hunoshamisa hunorwadza. Tinoziva isu nhoroondo yemaeconomic zones aya kwese, ukanotarisa kubva kuChina kuAfrica kwese pazvakanoimplimendwa zvinhu zvinhu zveutesi zveudzvanyiriri zveunhapwa. Ende hatimbokurudziri izvozvo, nepamusana pekuti ndosaka vanhu vaita vatokwanisa kucreata 2 million jobs. Majobs acho 2 million iwaya ndo ava kuda kumhanyira kuti vacreate. Vanenge vachicreata zvimakembi zveabuse, zvimakembi zveudzvanyiriri, zvimakembi zveoppression, zvimakembi mune muchishandiswa vanhu vachifamba mabharafu namakumbo. Katsika ikaka kaakutorwa nehurumende yavamugabe, handizvo zvavakaendera kumozambiki varume ava. Handizvo zvavakanetserana nekufa kwakaita vanhu vese vakafa munomu. Tinoti hatikurudziri tsika iyoyo yekutora zvinhu neutsika hwekuita mabhizinesi wemachina vaimposa muno munyika.
Mune matanha amuchatorawo here ekuratidza kuramba kwenyu kutambira bhiri irori?
Tiri pano ndese kuti ndogara ndichingotaurira vanhu ini kuti kana tikange taziva kuti pane munhu ari kuita zvinhu zvakashata, munhu wese akaputsa kamoto kake kadidikapo, kakakapo, yotora kagomba kakapo, yotema mazizi emutapo, hakuna kwazvinotiendesa. Tinofanira kuti tidzidze nekuti tumurenga itwoto tunenge tichingomuka tichiitwa zvimwe tikutungamirwa nemasvosve, hakuna kwatinotiendesa. Kana kuine vanhu vanoda kuti chinhu chinzwike, ngatiite chinhu chine mutsindo. Ndogara ndichiudza vanhu kuti nzou iri muno iyi inzou huru, haidi vavhimi vanofamba nemiseyo yavo mitatu ofamba mbiri yekunhu ndakapotsera miseyo yangu pazoo. Pasina zvaitika, ngatigarei pasi. Ndoziva kuti vamwe mapato evashandi varida kuita mademonstration. Ngatigarei pasi tese tiite mukomberanwa, rume rimwe harikombi churu.
Manzwa kubva kumunyori mukuru weTrade Union Congress of Zimbabwe vaRaymond Majongwe vari parunare muHarare neStudio 7. Nengo dzesangano rinomirira varayiridzi vekumaruva reRural Teachers Union of Zimbabwe dziri kufamba kutanga mangwana kwemazuva 10 dzichienda kumahofisi edzidzo muHarare, uko dzichasiya gwaro renyunyuto. Mutauriri wesangano iri vaRobson Chere vanoti vachatanga kufamba vachibva pamutawata waGrowth Point kumaramba mudunhu reMashonaland East vachipinda muHarare. Ngatinzwei hurukuro yavakaita naNtungamiri Nkomo weStudio 7.
Nyaya dzedzidzo mumaruwa hadzisi kufamba zvakanaka munyika ino yeZimbabwe, zvichisanganisira kuvana vezvikoro pamwe chete nevarayiridzi. Upenyu hwevarayiridzi munyika muno hausisina kumira zvakanaka. Tichibvira panyaya yemari dzinotambirwa nevarayiridzi, mari dzinova dziri pasi. Saka isu sesangano rinomirira vadzidzi vese vemuZimbabwe vomumaruwa tafunga kuratidzira tichange tichifamba kubva musi wasitinogara, tichabvira mufamba tichiratidzira kuzumba maramba pfungwe paGrowth Point yemutawatawa, tichifamba takananga Harare tichiratidzira kuti hurumende yedu yakundikana panyaya yedzidzo.
Uko kuratidzira uko kuchasvika here kudzimwe nharaunda dzenyika?
Chokwadi kuchasvika kunharaunda dzenyika, asi pari zvino tatitombotanga nekuratidzira ukoku, tozotanga kuisa mumaprovhinzi akasiyana.
Muri kutaurawo nenyaya yemhirizhonga yamuri kuti varayiridzi vari kusangana nayo kumareseva uko, munganyatsotitsanangurira zvizere?
Kumareseva uku varayiridzi panoitika zvingava zvinoitika zvenyika zvakafanana nepakaitika tinoti mafairway aya, akanga akakurudzirwa nemabazi esanomirira washandi wenyika kurova washandi wehurumende asi pane nhengo dzakawanda zvikurusa dzevarairidzi dzakazowanikwa dzichashungurudzwa kunzi imimi zvamuri kuita izvi ndezvekuda kubvisa hurumende nechisimba.
Vanga vari munyori mukuru wesangano reRural Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere vari parunare naNtungamiri Nkomo weStudio 7. Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC. Iye zvino tokuendesai kuna Blessing Zulu weStudio 7 uko anotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nasi taita rombo rakanaka tatsikwa nemukuru wesangano replatform for youth development vaClarissa Maduku. Tinokutambirai nemufaro pano paStudio 7 vaMaduku.
Makadini zvichiti kuvateereri vedu. Tinofara kusangana zvakare pachirongwa.
Aiwa, tinotenda. Mukoma Clarice, tiri kuona kuti nemusi wechipiri munenge muri kumuzinda weAmerica uko kana kuti kupublic affairs section yemuzinda weAmerica muchitaura nevechidiki. Mukatudza kuti urongwa uhu ndehwei chaizvo?
Ichokwadi, ndikarari muzive kuti isu seve Platform for Youth Development Trust tisu tinotungamirira chikwata chevechidiki muorganization inonzi Crisis in Zimbabwe Coalition. Saka nekudaro, tine chirongwa chekukokera vechidiki veshe vari muZimbabwe kuti timboita hurukuro takananga nekupemberera zuva ratinoti International Youth Day. Iri zuva ranga richifanira kupembererwa musi wa 12 August every year. Tikati gore rino ra2016 chirongwa ichiri kuitwa nemusoro wenyaya unonzi Eradicating Poverty and Achieving Sustainable Production and Consumption. Taka tinenge tiri ku Public Affairs ye United States of America muHarare, but tinenge tichiita hurukuro yatingati muchirungu dialogue. Tirikungotora vese vechidiki vari kuita imaging atingati macampaigns muZimbabwe muno, nevamwewo vechidiki vari mune zvematongerwo enyika nevechidiki vari mumasangano akazvimirira ega kuti tipotsa kukurukura nekuti tinoti isusu pakuona kwedu muZimbabwe mune crisis. Saka ndo crisis yatoda kuti ndeipi yacho uye sevechidiki ndezvipi zvatingawana sebatsiro kubva mucrisis iyi.
Saka vanhuwo zvavo vakasununguka here kuuya kumusangano?
Tiri kutoti kuvateereri vese vari kundinzwa ndichitaura kuti aiwa uyai meshe, tingangoti pakuziva kwamuri kuita crisis coalition uku tine mayouth organization anosvika kuma30 ari affiliated. Tozobva zvakare tine macampaigns atingati anganzi maorganizations ari kuimeja. Ndofunga vazhinji veZimbabwe vanoteerera chirongwa chenyu vaakuziva kuti kune macampaigns anonzi mahashtag. Pane inonzi hashtag Dajamuka iri kuita mukurumbira, iri kungomhanya kwese kwese vachiti aiwa nyika mamirira yaita utungamiriri ngahuchizorora, vachinyanya kutarisa utungamiriri hwaMugabe. Toita zvainonzi hash this flag, vazhinji vanoziva yanga ichitungamirirwa naMawarire inenge yakamirirwa zvakare ipapo. Pane mamwe mahashtag akawanda ari kuuya, amwe anonzi bring back Itai Dzamara, amwe anonzi hashtag my Zimbabwe. Vese ivavo takavakokera mukatarisa maFacebook ari paWhatsApp. Chirongwa ichi chiri kukokerwa kuti vange vachiuya. Tine mimwe zvemibatanidzwa yakafanana nekuti inonzi NERA, muumbiridzwa wapolitical parties vanenge vachida kurudziro yekuti maelections afambe zvakanaka. Ndingati kutarisa mitemo nechekuita nemaelections, vanengezve sangano ravo vechidiki rakamirirwa. Saka tingangoti munhu weshe wakasununguka, tino chirongwa chinotangana 3 kusvikana 6. Sekuona kwangu izuva guru zvekuti kune unenge achiteerera achimirirawo vechidiki akatadza kuuya apa anenge asaririra chaizvo. Vatori venhau nevese tinovakumbira kuti vauye tinyatsobatsira pamwe, nekuti tinofungidzira kuti nyika payamira izvezvi yeZimbabwe yakutoda vana vechidiki, nekuti kurwisana kwemazero zero rechikuru rakasangana nevaMugabe rakutadza kufambisa nyika mberi. Zero rechidiki rinosangana redu isusu nevamwewo ndorakarwisa kuti tinge tine Zimbabwe pakatirwa honyesununguko. Saka tiri kuti vechidiki zvino ndo pazvazosvika pano kuti tigadzise nyika yedu yeZimbabwe. Saka ngatisangane tikurukure tiri pamwe chete.
Saka kuti muti mabudirira muchirongwa chenyu chemusi wechipiri ichi, zvii zvinenge zvaitika? Zvii zvamuri kutarisira wapi?
Okay, kuti tabudirira isu tine chokwadi chekuti tinobudirira kunge vatungamiriri vatingati ava vanenge vari marepresentatives ezvipoka zvakati kuti zvatinoziva kuti aiwa muZimbabwe mune mapoka atinoremekedza ariko mapoka emachurch mapoka eve vasiri nezvematongerwo enyika vatingati macivic society organization vari mukati mezvematongerwo enyika vachinge vauya vopa mazano avo nekuti vamwe mazano avo anotozivikanwa kuti ndezvipi zvavari kuti ndiwo ramangwana isi toda kuti patinozopedza chirongwa chedu ichi sechinangwa chedu chikuru tinge takwanisa kuti titsanangure kuti gwara rezimbabwe richitungamirirwa nevechidiki rofambira pari
aiwa tinokutendai zvikuru vamadhuku nekupinda muchirongwa chedu
Tinodakara kuti zvinhu zveZimbabwe ngatisangane musi wa16 August Public Affairs 3-6 izuva renyu
avo vanga vari mukoma Clarice Maduku vanotungamira sangano replatform for youth development muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo aiwa hama wadiwa nhambetambe inoregwa ichanaka nekudaro ngaisiye matambo anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina Jonga Kandemiri
Aiwa tinotenda zvikuru Blessing tokupai kambo kubva kuna Brahim Abraham Chimbetu achiti mwoyo wangu kubva kuna mushakabvo Brahim Abraham Chimbetu kachibva kuna ku Studio 7 sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro wenhau zvakare bato rinopikisa reZimbabwe People First rochema-chema kuti nhengo dzaro dziri kutambiswa chamutavanhava nenhengo dzezano PF matunhu akawanda emunyika masangano anomirira vashandi oramba kutambira bhiri respecial economic zones iro rinonzi ramirira kusainwa nemutungamiri wenyika varobert mugabe kune vasina kukwanisa kunzwa nhau dzedu dzanhasi teererai paindaneti pawebhusaiti yedu www.voashona.com anokuonekai ndini jonga kandemiri ndokusiyai mina mavhilasi muhlanganyauye
A very good evening, Zimbabwe.